vamuliswa vaudza vanhu vapinda mumusangano weDiamond ndava kuti vatukise kusatevedzwa kwechisungo chedare repamusoro chakaitwa muna 2016 chekuti kambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company ZCDC isaiti mabasa ayo munzvimbo iyi.
Izvi zvatinge tatenderana chisungo chekomiti ndecheparamendi. Paramendi inomirira vanhu. Chondiri chiyana ndiri chiyana ndotofamba nazvo. Ndosaka ndauya kunoku ndichitaura kuti paramendi yakati ZCDC ikambani isina kunyatsotangwa zvakanaka nezvakadaro haifanonge ichioparata. Ngaivharwe.
Vamuriswa vati zvakatarwa nedare zvinoda kuti vagari vabatane pamwe chete votaura nehurumende kuti chisungo chedare chiremekedzwe.
Inopa vanhu simba ende toda vanhu vekumanyikaland vaende. Ndipo pava demonstrator. Ini ndiwo mademonstration andinojoina akadai aya anoti pasine hori upfumi hwedu ngaurambe huri hwedu nekuti vanhu vemanyikaland havangarambi vachingotambura. Ivo vanhu vari kubva kunze uku vachingotora upfumi. Hapana kana airport yakanaka, hapana kana zvikoro zvakanaka zvaiso kana zvipatara chaizvo chaizvo. Kungoenda kana ZCDC kungovhara vanhu kumeso kuti taita chakati taita chakati taita chakati asingazivi kuti kuvhara vanhu meso ndiani.
Mashoko avamuriswa anotevera mutongo wedare reSupreme Court iyo yakarasa chikumbiro cheZCDC. Vatongi vedare iri vatendai uchena amai Antonia Guvava navaBharat Patel vakabvumirana kuti vaiva gurukota rezvemigodhi panguva iyi vaota chidhakwa pamwe chete nekambani yeZimbabwe Mining Development Corporation vakanga vatadza pavakabvisa Mbada Diamonds nechisimba kunzvimbo iyi. Vatongi ava vakatiwo ZCDC haina mvumo yokuramba ichichera muminda yemangoda. Mumwe mugari wekwamarange vamishikisunguro vati vanowirirana nemaonero avamuliswa.
Inini ndinorwadziwa nazvo nekuti ZCDC nazvino haisi kuteerera zvakataurwa nedare tikona kuti kuzvizwa kudare pfungwa dzangu dziri dzokuti dai zvaibvira tione kuti titori matanho epamusoro toende kuona Speaker of Parliament kuti sei chii chiri kuipa kuti isateerera zvakataurwa nehurumende zvakapiwa kwairi ende yoramba ichingomaina ichimora pasina chatiri kuwana semacommunity. Tinotarisira kuti pavewo nesanduko izvozvi mukaona sondrapera vairova vanhu vachivarumisa nembwa. Zviri kutirwadza zvekuti kambani yakanzi haifani kumaina asi iri kuramba ichikwadza vanhu nevamwe vachitofa. Kune poo vaita vanhu vakafa vari uncompensated asi umwe akatoendawo kukweko.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Environmental Lawyers Association vashamiso mutisi vati mutongo wakapiwa nedare repamusoro havasati vanyatsoongorora kuti vaone pamire nyaya yekambani yehurumende nekuenderera mberi kwairi kuita nekuchera mangoda.
Mutongo uyu tanga tichida kunyatsomuongorora kuti tinyatsonzwisisa kuti malicenses anga achitaurwa nezvavo anga ari emakambani api. Malicenses aya anga ari emakambani akaita sana Anjin Mbada ndo vanga vakaenda kucourt. Saka mamwe macases if I remember well anga achiri pending. Saka anenge asati apera kuongororwa nematare. Saka zvakakosha kuti kana apera kuongororwa nematare then tozoona kuti judgment yacho inenge yakanzi chii. Saka ndo zvimwe zvakakosha izvozvo kuti tizive.
Gweta rinoshandira mamutare vaDavid Tandini vati ZCDC kambani yakaumbwa nehurumende zvechimbi chimbi ikanyoreswa ichinzi yakazvimirira yoga asi hurumende ine masheya mairi. Musangano uyu wapindwa nevagari vanobva kuada Transvaal kwakatamiswa mhuri kubva kwamarange vamwe vekuchimanimani uye nenzvimbo dzakapoteredza. Nyanzvi dzapindawo musangano uyu dzikapawo pfungwa dzadzo pamusoro pekushandiswa kwemangoda kubatsira vagari nenyika yose pasina kukakavadzana. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.